tripo rikugama kuti timai yapi zviri kudzimba makumba adzo nekama zvakanaka asi kunanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiringidzwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chiisa kanyama dzinamuratichikotima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi batanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda kanhu zvinobaya zvine zviringidzo zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tine tichishandira panhu pakachengetedzeka kuti patakapedzera kunge tike pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vachine tichitidzira mushure meunge uye mabheta tisedu asungwa tisaka nouya futi akuma pakutaukaya vanhu vatisinganzwisise kuti vanhu rudzii so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei?
Zvatinoita paya takatozitangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonozviringidzana nevakomana vavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vane zvipira zvatanga tavaudzawo kuti aiwa samunhu anopinda muno mushure mekunge akiriya nemu maonawo mazivisiwa kuti hama dzidi dzatanga kuratidzai ikaite nekanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza painozama kuti tigadhiridze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainoita kuti vakomana vavo vabatsonde vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiyao vapereti ava dzinenge dzisina mapureti vaakuramba vachimawanda vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevhiziti also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei?
Motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamutepak vanonoti pemukidza yavanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegd6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahembe remotikari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndopandazovharwa nebhachi kuti tikaona